Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu gunyana 27 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. SADC yoita musangano wetroika wekuzeya nyaya yeZimbabwe nedzimwe nyika dzisina kugadzikana mudunhu. Chirwere chekorera choramba chipararira nekuuraya vanhu munyika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadoma gweta guru rehurumende idzva. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muZambia raburitsa mashoko ekuti mutungamiri wenyika iyi vaHakainde Hichilema nhasi masikati vaita musangano padandemutande wetroika nevatungamiri vedzimwe nyika dzemudunhu. Vamwe vatungamiri vapinda mumusangano uyu vanosanganisira mutungamiri wenyika yeTanzania Amai Samia Suluhu Hassan, mutungamiri wenyika yeNamibia vaGottfried Genkob, uye mutungamiri weDRC vaFelix Tshisekedi. Kunze kwekuzeya nyaya yesarudzo dzemuZimbabwe, musangano uyu unonzi wazeyawo nyaya yekusagadzikana kwezvinhu muDRC. Vaongorori vesarudzo veSADC vakati Zimbabwe Electoral Commission yakakundikana kuita sarudzo zvinotarisirwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata muzvinafundo Riki Mkonza vanodzidzisa patswane University of Technology. Tikatanga nekuvabvunza maonero avo pane musangano wetroika weSADC uyo.
Ndinoona sekuti SADC troika iri kutora nyaya yeZimbabwe zvakadzama, iri kutoikoshesa nyaya yeZimbabwe zvekuti havasi kungoita zviya zvekuitsvaira pasi pekabeti. Vari kutoda kutoona kutoti zvinhu zvinogona kugadzirisika pane zvisina kufamba zvakanaka zvinenge zvagadzirisika.
Asi takambonzwa vamwe muhurumende yeZimbabwe vachiti haivhiiwe. Apa tiri kuona SADC inenge iri kuti ngaivhiiwe. Zvinosiya ukama hweZimbabwe neZambia semuenzaniso huri papi chaizvo?
Ukama hweZimbabwe neZambia zviri kuratidza kuti hauna kunyatsomira zvakanaka ende zvinenge zviri kutoenderera mberi. Nekuti vanotungamira troika yeSADC ndi president wekuZambia chaita kuti vatendere kuti nyaya iiswe mugango kureva kuti vane zvavanofunga kuti zvinoda kungotaurwa. Izvo zvisiri kudiwa nevakuru vekuZimbabwe vari kuda kuti ayo zvitongonzaiwa zvakapfuura zvozoonekwa gore rinouya. Vari kutarisira kuti Zimbabwe inenge yavasa chigaro wesangano reSADC. Saka izvozvi zviri kutotiratidza kuti pane kukandirana kwezvibhakira kwakavanda pakati penyika mbiri.
Ko tikatarisawo iyo nyaya yesarudzo mudunhu reSADC, sei zvakakosha kuti paitwe sarudzo dzakachena muzvinafundo?
Kuitwa kwesarudzo dzakachena muSADC kunobatsira kuti nyika idzodzo dziwane hwaro hwakasimba panyaya yekuzvitonga. Nekuti pakaita sarudzo dzinokunyunyuta kwevamwe mukati menyika imwe neimwe muSADC zvinokonzera kuti pasaite kugarisana zvakanaka, hurumende isatendwe nezvimwe zvakadaro. Asi chimwe zvakare chakakosha pakuita sarudzo dzakanaka ndechekuti hurumende inobuda musarudzo dzinenge dzaitwa zvakanaka hurumende inotambirika. Hurumende ikabuda sabzwa zvakanaka zvinoita kuti kunyange zveupfumi neugaro hwevanhu zviitewo zvakanaka. Nekuti pasina kugadzirisa zvematongerwo enyika zvinosanganisira nyaya yekuita sarudzo zvakanaka, zveupfumi neugaro hwevanhu hazviiti zvakanaka. Tinoziva kuti kuZimbabwe takazviona mwenzaniso watinogona kutarisa toona kuti kana pasina kuitwa sarudzo zvakanaka, pasina utongi hwakanaka, zveupfumi zvinobva zvaendawo kumawere, ugaro hwevanhu hunobva waendawo kumawere. Tinoziva kuti kana nyika ikasaita sarudzo dzakanaka, hurumende inobuda ipapo inoita kuti hurumende ine maperembudzi yekuti hapana ani nani anoda kuenda paidyo nayo.
Takaonawo vamunangagwa vachiita misangano nevamwe vatungamiri vemusadhaki kumucheto wemusangano mukuru weUnited Nations General Assembly, nezuro dari ravo remakurukota rikati vaitsanangura kuti sarudzo dzemuZimbabwe dzakafamba zvakanaka. Pane chingabude here kubva kuSadhaki kana vamunangagwa vatotaura nevamwe vacho musangano mukuru usati waitwa?
Tinganyasobuda chaicho chaicho panogona kusaita chakanyanya. Asi iyo nyaya yekuti sarudzo dzemuZimbabwe dzinoramba dzichitaurwa nezvadzo, pachibudiswa nyaya dzekuti hazina kunyatsofamba zvakanaka, nekuti ndo zvakataurwa kane ripoti, zvinoita kunyadzisa kazvinoita Zimbabwe zvekuti panogona kusabuda pada zvaazvichidiwa nemapato anopikisa zvekuti paitwe sarudzo itsva.
Muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa paTswane University of Technology, vanga vachitaura vari parunhare kuPretoria, South Africa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nasi vadoma vamwe vanhu pazvigaro zvepamusoro-soro muhurumende. Amai Virginia Mabhiza ndivo vave gweta guru rehurumende kana kuti Attorney General kutanga musi wa1 Mbudzi. VaMike Madiro ndivo vanenge vava sachigaro weNational Railways of Zimbabwe, National Railways of Zimbabwe Limited Board, vari kubva vatanga basa iko zvino. Dr. Agnes Mahomba vanzi ndivo vanenge vari chimwe chipangamazano chavamunangagwa nedare ravo remakurukota panyaya dzezveutano. VaJoram Gumbo vanzivo vanenge vari chimwe chipangamazano chavamunangagwa vachiona kuti mabasa ehurumende ari kuitwa nemazvo. Chirwere chekolera chakauraya vanhu vana nezuro uye chave kutyirwa kuti chichakanganisa vana kunyora bvunzo sezvo chopararirawo muzvikoro. Mutori wedu Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko akabudiswa nebazi rezveutano, vanhu 65 nevashanu vakabatwa nechirwere ichi nezuro munyika munzvimbo dzakaita seBhoera, Bikita, Zaka, Mutare neMhondorongezi. Mumwe mubereki wekanyahunda kuBikita vakurai mazambani vanoti vana vechikoro vakawanda vari kubatwa nezvirwere zvemanyoka munharaunda mavo.
Akutyira isusu kuti vana vedu vangangokanganisika nekuda kwedenda rapinda muzvikoro. Kati aichitotarisira kuti kana zvachibvira hurumende yakundidza kutora way forward kuti kana zvichibvira vana vatombodzoka kubva kuzvikoro, because hatiri kuona vana vedu vasiri sefu. Ndopa akunetsa ipapo kuti vamwe vacho vari kukomplaina nenyaya yemudumbu uye vari kuita manyoka uye vakatarisa nekunyora bvunzo. Saka tavawaridzi manje kuti tichizivawo kuti tobuda nepapi.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rotchers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vati hurumende inofanira kuwanisa vana mvura yakachena muzvikoro.
Tiri kuchema vana vaviri vakaparasikirwa neupenyu kuBhoera Central nedenda rekorera. Zvinove zvino zvinosuwisa kuti muna 21st century tiri kurasikirwa upenyu wevana nedambudziko iri. Tinokurudzira kuti zvikoro zvinenge zvawanikwa zvine denda iri zvisina mvura nezvimwe zvakadaro zvimbotivharwei kwechinguva chidoko hurumende ichimhanya-mhanya kuisa mabhohozi.
Chirwere ichi chinogona kukanganisa kunyorwa kwebvunzo dzegrade 7 idzo dzakatanga svondo rino uye dzefomu 4 nefomu 6 dzisati dzatanga. Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vati bazi ravo ririkushanda nebazi rezveutano kudzivirira kupararira kwechirwere ichi muzvikoro.
Kaona kuti pane pakuda kuita kupararira denda rekorera iri, tinobatana nevebazi rezveutano kuti tidzivirire kupararira kwedenda rekorera. Kolera iyi haizi kuti inowanikwa muzvikoro medu, inokwanisa kunge yabva munharaunda youya muzvikoro medu, kwete kuti muzvikoro medu mune musina utsanana. Zvikoro zvedu zvine utsanana wakanaka.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vati hurumende yakatoendesa nyanzvi munzvimbo dzine dambudziko iri.
Tanga ndechekuti hurumende iri pamusoro pezvose. Ndingatitumira nyanzvi dzavo dzokuenda kuprovhinsi vachibatana neveprovhinsi vachiona vamiriri akaita chirwere ikoko. Outbreak hurumende yagara ichiita atoimamobile yekubatsira kune dzimwe nzvimbo dzisingasvikiki nedzemotokari, but however kune dzimosvikika kwese vanenge variko.
Nyanzvi munyaya dzezveutano vari Chiremba vaFinias Makurira, avo vane chipatara chavo chinonzi Makurira Memorial Hospital muMasvingo, vati hurumende inofanira kuwedzera zvirongwa zvekudzidzisa vanhu kuti vashambidzike nekuchengetedza utano hwavo.
Uyezve kana tobika chikafu chedu, tiri kuchibika chaizvo chaizvo chinyatsoibva here? Tiri kushandisa mvura kwayo kwayo here? And one of the best ways yekuuraya chinokonzeresa cholera is just to boil our water.
Chirwere chekorera chinopararira kubudikidza nekudya chikafu chine utachiwana kana kuti bakteria. Nekunwa mvura isina kuchena, kudya zvisina kubikwa zvakanaka kune dambudziko zvakare. Anenge abata nechirwere ichi anoita manyoka, kunzwa kuneta, kuda kurutsa, kuperedzeka muviri uye kunzwa nyota zvakanyanya. Vanhu vanokurudzirwa kuenda kuchipatara nekukasika. Hurumende inoti vanhu 90 nevasere kana kuti 98 vafa kubva zvakatanga kupararira chirwere ichi munaku kadzi kuchegutu. Ndakamira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Rimwe sangano rine mukurumbira zvikuru pasi rose munyaya dzekurwira kodzero dzevanhu reFrederick Newman Foundation for Freedom rinoti radoma chizvarwa cheZimbabwe uye ari munyori wemabhuku Tsitsi Dangarembwa kuti apiwe mubairo wepamusorosoro weAfrica Freedom Prize. Sangano iri rinoti Dangarembwa apiwa mubairo uyu nekuda nekurwira kwaari kuita kodzero dzevanhu muZimbabwe uye kuona kuti vanhu havambunyikidzwe. Akambosungwawo muHarare achiratidzira. Dangarembwa akanyora mabhuku anosanganisira rinonzi Never's Condition uye akanyorawo firimu rakaita mukurumbira zvikuru makore adarika rinonzi Neria. Chirwere chegomarara revarume chinozikanwa nekuti prostate cancer chakomba munyika apo vazhinji vari kuongorora kana kuti kucherechedza mwedzi unotarisa nezvechirwere ichi unova mwedzi uno waGunyana. Mutoreri wenhau Jeffrey Moyo anoti panyaya inotevera.
Mukuru anoona nezvetsvakiridzo musangano reCancer Association of Zimbabwe vaLovemore Makurirofa vanoti uwandu hwevari kufa nekubatwa nechirwere ichi huri kuwedzera zvakanyanya.
Kana tichitarira mutsvagurudzo dzinoitwa nevebazi rezveZimbabwe National Cancer Registry, tinoona kuti pauwandu hwevanhu vakabatwa vane cancer mugore ra2018, zvikamu gumi nemumwe kubva muzana vakanga vane dambudziko reprostate cancer. Saka tinoona kuti dambudziko riri kukura, uye tichitarisazve futi vanhu vari kufa negomarara munyika medu muno muZimbabwe, tinoona kuti uwandu hwevanhu vari kufa negomarara zvikamu gumi kubva muzana.
Muzvare Michel Madzudzo, vanova nyanzvi mukuvheneka varwere vegomarara repasika rudzi uye vari mukuru wesangano reTalk Cancer Zimbabwe, vanoti gomarara iri nderimwe riri kuuraya vanhu vakawanda.
Manamba acho evanu wakita prostate cancer. Akada kuti wandei. Tikata satisi muno munyika yedu yeZimbabwe. Kumarara riripe kutanga ndirese vaiko cancer rinobata madzimai. Kuchiterwa nerezamu rinobata madzimai zvekare. Asi prostate cancer inoteerawo ndogomarara rinokunyanyobata vanhu vechirume.
Gurukota rezveutano vaDouglas Mombeshora avo vachangodoma kupinda mudare remakurukota vanoti vachiri kusumwa nezvipangamazano mubazi ravo nezvedambudziko iri.
Ndani information kama ndiri mutsvaga muministro ndichirongoita ma consultations nema different departments. That's why ndati kana ndapedza ndoku
mumwe chiremba Dr. Josephat Chiripanyanga vanoti gomarara repasikarudzi kana kuti prostate cancer rakanyanya kuvanhu vatema.
Prostate cancer generally tinoti kuvanhu vatema yakati wandei kudarika kuvarungu nevamwe vanhu vemamwe marudzi. Saka vanhu vatema ndivo vanobatwa neprostate cancer kunyanya. Munomwe muZimbabwe tinoona kuti makesi ari kuwanda, kwete kuti iwo pachavo makesi ari kunowanda isachi, asi nhau yokuti vanhu vakuwanisa kuenda kuzvipatara, vanhu vazhinji takuita maawareness programs vanhu vakuzati kunotestwa prostate cancer.
VaGeorge Gwatiringa avo vanoti vava nemakore makumi matanhatu nemapfumbamwe yokuzvarwa vanoti vakamborwara negomarara iri muna 2016 vakarapwa kuchipatara zvikaita sevapora, asi gomarara iri rakazovadzokera futi pasina nguva vachizopedzisira varapwa nemiti yechivanhu vakapora.
Gore rinoi prostate cancer yakashanyira zvekare ndikaenda kuna Dr. Mahebs anonzi Simon ndopandakarapwa cancer. So far izvino cancer yangu yakapera. The best solution yokuti urakwe prostate cancer unofanira kuenda kuna na Dr. Mahebs kuma Dr. Echirungu ukangopedza pirisi one day mangwana inenge yakatokubata.
Asi vamwe vana chiremba vakaita sa Dr. Chiripanyanga havabvumirani nepfungwa yekuti mishonga yechivanhu inopedza gomarara repasikaro.
Hamusana mbona munhu mumwe chete zvake akarapwa nemahebs akapora. Vazhinji tinoona anouya tikabata prostate cancer muda mboenda kudzinanga kana kumahebs kana kumaprofita chaivo emachecha vanozodzoka yaspreada yawese. Saka tikurudzire vanhu kuti kana takubata prostate cancer mumbotambisa nguva muchiita zvemahebs kana zvenganga kana zvimwe zvakadaro.
Kudzivirira chirwere ichi, vana chiremba vanokurudzira varume zvikuru vari pakati pamakore makumi matanhatu kusvika pamakore makumi manomwe nemana kana kuti 60 to 74 years kuti vavhenekwe vachiti ndivo vari munjodzi huru yekubatwa nechirwere. Vana chiremba vanoti zvinonetsa kuziva kuti wabatwa nechirwere ichi, nekudaro zvakakosha kuti munhu apote achivhenekwa kamwe chete pagore. Dzimwe nguva munhu anenge abatwa nechirwere ichi anotadza kurasa mvura zvakanaka kana kuti inenge iine ropa uye isvirwadza. Asi varume vakawanda vanotadza kurasa mvura zvakanaka vanonzi vanenge vasina chirwere ichi. Munhu anonziwo anenge achinzwa kuneta nguva zhinji uye chirwere ichi chinotenderera mumuri. Gomarara rinonzi rikazobatwa rakomba, mukana wokupora unenge wave pazvikamu makumi matatu nezviviri kubva muzana chete kana 32%. Ndakamera Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vadoma chikwata chezvipanga mazano chavo mukudyidzana nezvizvarwa zveAfrica zviri muAmerica kana kuti President's Advisory Council on African Diaspora Engagement muAmerica. Reverend Dr. Sylvester Scott Beeman ndivo vanenge varisa chigaro wekanzuru iyi iyo ine vanhu gumi nevaviri vatema vari muAmerica vanosanganisirawo vamwe vakauya senhapwa mumakore adarika kana kuti munguva yeslave trade. Vamwe vari muchikwata chadomwa navaBiden vanosanganisira vatambi vemabhizimisi vari mubazi redzidzo vezvitendero nevamwe. Mukuzeya kukosha kwekanzuru iyi, tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoshanda muAmerica, chiremba Dr. Simbiso Ranga.
Zvatinoziva kune maissues ezvinhu zvakaita se healthcare zvino tinoda rubatsiro sometimes or iwo vanodawo kuwana rubatsiro on some conditions, medical conditions for instance. Tinoziva pakaita dambudziko renhomba nguva yeCovid, izvozvo zvaida kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti chiri kuitika kuAfrica chinyi, hurumende yekunoku inzwisise such that pavanozotibatsira kana pavanozoita intervene vanenge vachinzwisisa kuti zvakamira sei, vachinzwa newe kuno wakakurira kuno kana wakazvarwa sei kuZimbabwe. What it means is that zvinenge zvichiitika kumba isusu zvizvarwa zvekumba kuZimbabwe, for instance, tinenge tichinyatsa kuzvinzwisisa sai that tikagara pasi nedzihurumende sehurumende yekuAmerica. Tinobatsira munhu wese kuti titsanangure kunzwisisa kwatinoita zviri kuitika nokuti tobatsirana sei.
Imwe nyaya inotinetsei muAmerica nderusa raganda kana kuti racism, imi munoshanda muno, zvinhu zvamunombosangana nazvo here?
Icho kwadi kuti rusa raganda ruripo muno muAmerica, ruriko kuZimbabwe, ruriko kuAfrica, ruriko kuAsia. Idambudziko ratinofanira kuti ripere. Patinoshanda mumabasa umu unosangana nevamwe vokuti havanyatsokunzwisisa kuti ganda harinei nechekuita nekuti munhu anogona basa here, munhu anokutreata sei here kwese kwaunenge uchishanda kana uchibatsirwa kushanda. Unopinda mune zvimwe zvipatara, unonzwa vamwe varwere vari kuti inini handisi kuda kurapwa nachiremba wechitema. Asi kana chiremba wechitema ari ane ruzivo wakadarika vachena panguva iyoyo, munhu iyeye anenge atovapa disadvantage, nokuti haachawane rubatsiro nenguva yakakwana kuti atsvage wemuchena waari kuda pamwechichatora nguva yakati rebei. Saka idambudziko riripo ratinofanira kuramba tichigadzisa kuti ripere, kwete kuZimbabwe here, kuSouth Africa here, ndekuno kuAmerica here. Harisi chinhu chatinofanira kuita move beyond skin color.
Tichitarisa mubazi ramuriri rezveutano, zvii zvamungadawo kuti zvinge zvichikwanisa kuti zvikwanisike kuburikidza nemakanzuro akadai, tichitarisa nyika yakaita seZimbabwe?
Zvandingataura ndezvekuti kunoku kune matechnologies akawanda, mishonga yakawanda inooriginatwa kunoku kuAmerica, for instance. Matechnology tetaura zvinhu zvakaita semaelectronic medical records kana even maadvanced research zvegenetics and the like, zvinhu zvinowanza kutanga kuno kuona kuti vari pamberi. Saka chatinenge tichitarisira ndechekuti makanzuro akaita sethis advisory council iite look into yatingati iyo technology transfer, for instance, in terms of zvinhu zvehealthcare. How can they technology yadevelopwa kuno kuAmerica be deployed in Zimbabwe, for instance, kuti tikwanise kurapa zvimwe zvirwere? Ivo vanenge vachidzidza kuti zvirwere zvinofamba sei kuZimbabwe, zvichabatsira kuti vakwanise kurapa vanhu vavowo kuno, but isusu tichibenefita in terms of matechnological advancement, research dzinenge dziri kuitwa, and isusuwo we initiate ma research kunana Zimbabwe ikoko, tobatsirwa nevanhu vekuno vamwe vakadzidza vanenge vane advanced knowledge, so that we transfer that knowledge to benefit our own people in Zimbabwe.
Dr. Simbiso Ranga vachitaura vari parunare kuNorth Carolina muno muAmerica.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Health Organization kana kuti WHO riri kukurudzira zvikoro kuti zvichengetedze vana kubva mukukanganiswa nekuputwa kwefodya. Fodya inonzi iri kuuraya vanhu vanodarika mamiriyoni masere gore rega rega, vakawanda vavo vachibva munyika dzichiri kubudirira nedzimwe dziri pakati nepakati. Muchirongwa chedu chatino taura nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, vanhu vatatu kusanganisira mwana ane makore mashanu vakafa, vamwe vanodarika churu vakasara vasina pekugara mushure mekutsva kwedzimba dzavo nemugovera manheru nemoto wakaparadza nzvimbo inogara vanhu zviri kunze kwemitemo yeSymmetry View iri kuPretoria East muSouth Africa. Mumwe akawirwa nedambudziko iri chizvarwa cheZimbabwe vamugano mugano. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Vakaita pedza kudya chabva mapati 8 dzimwe nguva dziya dzekutanga kupinda kubva pa katamuba wotanozva vanhu vakushevedzera kuti moto moto. Moto wakabva ngokumativi kumakamba kuEastgate. Kati kuno makuva ariko ikoko hatitizive kuti moto wakabva kumakuva kana kuti moto wakabva taibika vanhu here, bati nguva dzanga dzadisanga dzaienda hatitizive kuti moto wakabfamba sei. Munhu wese ari mamapezo kuti moto wabvango kumaEastgate kumakuva kuzongotara munhu wese hatitizive kuti munhu wakatiza kana kuti tabvu munhu wese uri mumaazivi.
Saka imi mutsaona iyoyi makarasikirwa nezvinhu zvakadii?
Takarasikirwa zvinhu zvakawanda zve mari dzakatsva, hembe dzakatsva, poto dzakatsva. Ndati zvinhu zvese zvinga zvirumba zvakatsakatika kutotanga zvinowaniso.
Munofunga kuti moto uyu wakaparadza dzimba dzakawanda zvakadii?
Dzimba dzakaparadza dzese dzakaparadza tingati dzimba dzakasara i40 pandau inogara vanhu vakawanda. Pazvinji dzakasara dzimba dzisvika kana kuma4 dzimwe dzese dzakatsva.
Saka nzvimbo iyoyi munofunga kuti munogara muri vangani?
Handizi kunyeya pamakawanda. Makawanda makawanda vanhu vanhu varimo vakawandisa zvako zvako vakawandisa ngokuti tiri mixi makawanda ndiripozoti vanhu vangani vari muno.
Saka mushure mekunge moto uyu waitika makazoita sei?
Takatisi moto stoya takatora zvinhu zvatakakwanisa kutora inotangotivo hembeo zvekuti mangwati wanokupfeka takatiza tichienda kumashopu takatoenda tondoenda kushopu Street munhu wese wakaenda kushopu Kumona kubva tandoungana ikoko svika paedza moto wakatangana nayo pazopera kumapasi 2 kumafungu patakapinda katindogara futi tichitanga kucherachera zvimakomba atabati ndopatazoenda kunotema zvimatanda titanga tifuti kukwakwatidza wanda futi kugara paredu patondotitatsvaga basa tindoka futi panzvimbo ipapo sezvatinongoita kunoko.
Zvipingidzo zvipi zvamakasangana nazvo mushure mekutsvirwa nedzimba?
Mabasa takatofuna kumabasa kuti atese kuyako because tambogadzira pokudi pokugara hatina kutenda kumabasa tichipanda kuenda nhasi.
Muri kuwanawo rubatsiro here kubva kune hurumende kana ingava yekanzuru yePretoria kana vamwe vari kukubatsirai?
Paripo murungu uri kutibatsira tiziva kuti government kanti chii asi kuti unonamata pana murupi ekutibatsira. Vakatokubatsira kutanga nesandi kutipa vanhu chikafu sadza ukawanoenda kundoikoko tabva kumabasa ndokatitenda ikoko tondopuwawo chikafu chiya sadza todya kupuwa tiri kupuwa asi kuti zvinhu zvinonga zvakawandirwa munongozviziva wayo kungoti padiki 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 vangapuwa zvavangopuwa izvozvo aungaramba kutipinda because unongoziva kuti kwaunogara hakuna chii hakuna chinhu.
Iyo nzvimbo yamunogara iyi inzvimbo yakamira sei?
Nzvimbo yatinogara yakada kuita sekuti like nzvimbo hombe zviya vanhu vari kuhombe kutovaka kanhu zvakaita zvimabharaka bharaka motoungana kutozikana kuti avo panogara maforena kukuvarungu avo maforena bati varungu avo vanenge toziva kuti vanhu vaapa vanhu vatema zvichimbavha ibasa ravanoda kuti vashande.
Saka vazhinji vanoshanda mabasa api? Munoshanda mabasa akaita sei imomo?
Kunoka kusina kuti basa raani rani because kondo basa riri kunoko raunoda raunoziva ngoririko unokita basa raunoda nakumikisa dhaka nakuposa masina zvinoitira kuti unopuwa mareti.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vamugano mugano vari parunhare kuPretoria East muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLife Talk Diaspora Forum tiri kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe nezvematanho ari kuda kutorwa nehurumende yeSouth Africa kuti vane mapepa eZimbabwe exemption permits vadzoserwe kumusha. Aiwa vateereri, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Sadak yoita musangano weTroika kuzeya nyaya yeZimbabwe nehondo iri muDRC. mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadoma amai Virginia Mabhiza segweta guru rehurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC tichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Taboka Ncube munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda bakufu.